Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 24, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau osungirwa mhosva yekupa varwi vehondo yerusununguko mukana wekutaura pfungwa dzavo pautungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa woshanda nemapurisa yamunyika iyi pamwe neekuZimbabwe kuti vakwanise kuziva mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvakafira mugodhi kuStilfontein. Vagari vemuHarare vochema-chema nekusaitwa basa nemazvo nekanzuru yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Blessed Mushanga weAlpha Media Holdings iyo inotsikisa mapepa nhau akaita seZimbabwe Independent, News Day, The Standard pamwe nekuve muridzi wenhepfenyuro Heart and Soul TV asungwa nhasi nemapurisa achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Izvi zvinotevera hurukuro yaakaita nemurwi wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vanove nhengo yezano PF Central Committee. VaGeza ava vari kutsvagwa nemapurisa vari kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Izvi zviri kupesana nevamwe mubato rezano PF vari kukurudzira kuti bumbiro remitemo revandudzwe kuti sarudzo dza 2028 dzisaitwa kuitira kuti vaMnangagwa vatonge kusvika muna 2030. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remedia Institute of Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Blessed Mushanga, mutapi mukuru weAlpha Media Holdings, asungwa nhasi makuseni aenda pachake kundozviratidzira kumapurisa kuti anga anzwa masaisai kuti mapurisa anga achimutsvaga. Naizvozvo asvika konhasi kuma 9 o'clock kuseni. Kubva ipapo mapurisa atanga kupereketa kusvika azomupomera mhosva.
Chikamu chemutemo upi chiri kushandiswa apa?
Chikamu chinoitwa icho Section 164 Criminal Law Codification and Reform Act, chinotarisa nyaya dzekufambiswa kwemashoko ane mazwi anosumudzira mhirizhonga kana kuputswa kwezviwanikwa zvakaita semidziyo. Ndokuchachwa kwaitwa ruviri kuti musi wa 11 February nemusi wa 27 January gore rino akapa mukana mukuita basa rake kune chizvarwa cheZimbabwe chinova nezita rekuti Blessed Geza, chakava chakataura pamadandande avo YouTube neHeart and Soul TV pamazuva maviri aya ataurwa. Naizvozvo vanoti ivo mukusungwa kwaaitwa nekupomerwa kwaari kuitwa mhosva ngiridzi achange achienda kumataredzi mhosva mangwana, achati aziva kuti nguvai.
Sesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau, muri kuti kudii nekushandiswa kwemutemo uyu pamutori wenhau?
Aiwa, zvinhu zvinotipa kunyinyita zvikurusa kuti vatapi venhau vakuratidza kunge ivo vanova ndonda, nekuti chaitika apa ndechekuti haasi mutapi wenhau ari kunzi wakataura mazwi emhirizhonga. Munhu ari kunzi akaita mhirizhonga haasati abatwa nemapurisa kasi anondobata mutapi wenhau.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Muzinda weZimbabwe kuSouth Africa unoturi mushishi kushanda nemapurisa emuSouth Africa nekuZimbabwe kuti vakwanise kuziva mazita ezvizvarwa zveZimbabwe zvakafira mumugodhi wekuStilfontein pamwe nezvimwe zvakasungwa mushure mekubuda mumugodhi uyo zviri zvipenyu. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa waDavid Hamadziripi vanoti kusvika pari zvino mitumbi 25 yakwanisa kuzivikanwa kuti ndeye zvizvarwa zveZimbabwe uye pamitumbi iyi mishano ndiyo chete yakwanisa kuzivikanwa nehama dzayo. Zvizvarwa zvenyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira zvekuZimbabwe zvinonzi zvaishanda zviri kunze kwemutemo mumugodhi uyu uyo wakanga wavharwa. Ngatinzwe hurukuro yataita naambasada Hamadziripi.
Panyaya yamabvunza yekuStilfontein embassy neconsulate yeZimbabwe muno muSouth Africa tiri kushanda pamwe chete nemapurisa muno muSouth Africa, tiri kushanda pamwe chete nemapurisa nevamwe vakamirira hurumende yedu yeZimbabwe kuZimbabwe kuti tive tinoona kuti ndevapi pane vakashaika anonzi ndevekuZimbabwe uye pane avo vakabatwa vari mumajere kana kuti vari muzvitokisi zvemapurisa kuti tione kuti ndevapi vekuZimbabwe tigobatsirana navo nokubatsirana nemhuri dzavo.
Asi mhuri dziri kuuya here dzichisvitsa mazita evanhu vanofungidzirwa kuti vangadai vakatsakatika kana kuti vakasungwa panyaya?
Ministry yeForeign Affairs and International Relations yokuZimbabwe yakatoburitsa imwe statement irachikoka nokukumbira hama dzine avo vavanofungira kuti vane hama dzavo dzakashayika kuno kuti vauye vape zvingatibatsire kuti tive tinoziva kuti uyu ndewokuZimbabwe kana kuti uyu haasi wokuZimbabwe. Saka tiri kuita zvese tichishanda pamwe chete nehurumende yedu nemabato ehurumende yedu kumusha kuti tive tinoona kuti vokuZimbabwe vakabatika munyaya iyi ndevapi vasiri vokuZimbabwe vanenge vachionekwawo nenyika dzavo.
Kusvika pari nhasi pane uwandu here hwamungataura kuti pane uwandu hunosvika apa hwevana vakashayika nevabatwa?
Tinongonzwa, hatisati tanyatsobatisisa nokuti hatina umbowo hwakakwana. Tinongonzwa kuti pane vakati kana vakati, asi pari zvino hatisati tanyatsove noumbowo hwakakwana. Tinogona kutaura pamusoro pevashanu chete nokuti pane vashanu vakashayika tine hama dzavo dzatakatotaura nadzo, mapurisa kumusha vakataura navo vakakwanisa kuti tiwane zvatinofanira kuwana zvinodiwa nemapurisa kuno kuti vakwanise kuona kuti vangabate here kuti vana ava vakashayika dzidzo hama dzavo idzi uye ndewokuZimbabwe.
Ambasada, hamusati maenda henyu, nyaya hombe inganetsa ndeyekuti vazhinji vemuZimbabwe vanongobuda vasina kunge vataura ndiri kushanda papi, ndinowanika papi. Pane nzira here yekuti embassy muone kuti vasina hama dzavaklema ingaziva sei kuti maZimbabwe?
Hatina nzira yekuti tingazviite kana munhu iyeye anga asina bepa rokutaudza kuti mwana wokuZimbabwe, uye zvatiri kuita iko zvino zvokuedza kutsvaga hama dzavo kana kutsvaga mumwe angave angati iyi ihama yangu. Kana tisina kuwana munhu akaita saiyeye, hatina zvatinokwanisa kuti tiiti. Ndosaka tichikurudzira vanhu vanoshanda kungave vanofamba vachiuya kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika kunze kweZimbabwe, ngavaone kuti vane mapepa akakwana anozvitaridza kuti uyu ndiani, zvichizotibatsira kana tasangana nenguva dzakaita saidzodzi.
Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, ambasada David Hamadziripi, vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura kuvhurwa kwekambani yeShintai Palm River Energy and Metallurgical Industry Park kuBeitbridge. Kambani iyi inonzi ichange ichigadzira magetsi kubva kumarasha uye kugadzira simbi nezvimwe. Hurumende inoti makore mashanu anotevera ichauchika mari inodarika mabhiriyoni matatu yemadhora. Vachinyora padande mutande ravo reX vaMnangagwa vati kambani iyi ichaunza mabasa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko guru riri pamaprojects ari kuvhurwa naPresident Mnangagwa ndeyekuti zvibvumirano zvacho zviri kuitwa pakati peusiku, atingati midnight deals. Hatisi kuona involvement yeParliament avatinutu watunga wa miririri wevani mukuzea ma agreements asata asainwa na president.
Zime nyika zino itaose izno siyana neza murukuta uraizu.
Nyika ziri zagaita sana South Africa kana paine ma multi-million projects. Nyaya ino pinga parliament. Parliament yuzu zea kuti. Zaganagra nyika ere kana kuti kwete. Muzimbabwe parliament hidu aina mukana. Ukuzea madiu alikusainwa na president. Zino konzera dambudziko guru zvikurusei takutarisa like ma projects akawanda akasainwa na president ya lithium. Tozotarisa lithium yacho iri kungobuda ichienda kuChina. Nyika ina chairi kuwana.
Asika kuvhurwa kwemakambani hakurevio kuvhurwa kwemabasa here nezvimwe. Parikutaurwa mari dzinotyisa kapa dzinosvika kumabhiriyoni.
Chatiri kuwana mafufu change ndo yatiri kupiwa. Asi upfumi uyu ndewenyika upfumi hwekuti lithium nekudiwa kwairi kuitwa pasirese zvikurusei panogadzira ma EV batteries vaya. Pari zvino tingadai takuona zvinobatika kutanga pari kucherwa pacho ipapo. Tingadai takuonawo maroads asi maroads ari kutoshama kutoparadzwa nemachina.
Saka senyika kunyanya izvozvi zvarwa zvemuBelt Bridge zvinosarawo zvimire papi.
Vanhu vari kutamiswa zvechisimba, minda iri kutorwa, nzizi dziri kukanganiswa. Saka maprojects iwawo handisi kuona chinhu chakanaka chatinganetse kuti vanhu vari kupembera kuti panapa paita zvedevelopment pano. Iwo maprojects aana ferrochrome ari kuitwa kuBelt Bridge aya. Kana kuti tizivo kuti environmental impact assessment yakaitwa here, nyika ichawana chii, vekuBelt Bridge vacho vachapiwawo chii.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare muHarare na Evans Siningawo Studio 7. Vatereri, chave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Shona Channel pa WhatsApp uye ne pa Facebook page mazua OSM. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vorai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page patino kupai link yekuenda pa VOA Shona WhatsApp channel. Vagari vemuguta reHarare vari kuchema nekushaya zvikwanisiro zvakaringana kubva kukanzuro yavo zvakafanana nemvura yakachena, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepombi dzesewage dzinenge dzaputika, kugadzirwawo kwemigwagwa nezvimwe. Asi kanzuro inoti kana vagari vakabhadhara zvikwereti zvavo kukanzuru, zvavanoda zvose zvichazadziswa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kukandira na nyoka menyu pakati pekanzuru yeHarare nevagari kuri kuenderera mberi, apo guta iri rakatarisana nematambudziko anosanganisira kuvharika kwemigero inofamba nemvura inenge yanaya zvoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Muzvare Maidei Gumbo vanogara mumusha wevazhinji kumufa kwose vanoti kana vachitarisa nharaunda yavanogara hakuna chinonzi kanzuru chavangataura pamusoro pacho.
Marara anogona kutakurwa kana kawani pamwezi kana patumanzi zvekutakurwa kwawa zvakutonetsa zvekuti takupedzisa takungorasira marara panzvimbo dzisingatenderwi nekuti tenti isino zvekwaita kana mabhini azara mudzimba kana ari marodzi hatichatombotauri tara hakusisina makomba ega then kana iri sewage kana matoilets akangobloka akaputika munogara makadaro kunze kuonge matozotonyora vakomana vekanzuro. Isi tinzwa kuti vakuru vebasa ikoko vari kutambira mari dzinotyisa nekureba.
Nyaya yekutakurwa kwemarara handiyo chete iri kushungurudza vagari. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kanzuru iri kuita fembera fembera pakupa vagari mabhiri avo chinova chinhu chakaipa.
Situ Harare haina bhiri yekuti tinganyatsoti munhu ari kunzi ane chikwereti kana che$10 kana che$5 hazvizivikanwi kuti chabva kupi ndezvekufungidzira. Saka ivo vanogona kuramba vachingoti vanhu vane zvikwereti asi hapana pavari kumbotiudzawo kuti chikwereti chavari kutaura chiri kumbobva pai.
Asi mutauriri wekanzuru vaStandi Gama vanoti dai vanhu vese vane zvikwereti zvekanzuru vabhadhara mingava yavo zvichida dai guta ravo riri kuyerera huchi nemukaka.
Siku uyo mari yakawanda nemaresidensi nemaresipeyasi Maria Chukorewa inosika kuma between 80 and 85 million US dollars. So Mario yongati tia patano yese. Service delivery yedu inonakao. Mvura inenge yakuwanikwa yakawanda kupfuura pane yachikwana. Zvese zvinogadzira marozi takwasa kugadzirawo zvakanaka.
Mukuru werimwe sangano rinomirira kodzero dzevagare muguta guru, Recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, avawirirani nekutaura kwavagama, vachiti kanzuri iri kupachura mari pazvinhu zvisina kukosha.
Mukacherechedza kanzuri inoti katora mari. Mari zhinji inoenda kunoita basa tingatiri kubhadhara vashandi sedzidhibhari ichidzikira saka naizvozvo zvinhu zvokuti vanhu zviri mumaziso mevanhu izvo zvakare nyaya dzinoramba dzichinyuka zvinhu pane mari dzazorasika pane mari dzabuda nezvinenge zvichingotaurwa zvinhu izvozvo zvaita kuti vanhu valose trust mukanzuro yekuti ari Harare asi mukachechedza hapana uyu yogadzika zvinhu izvo hence mukonstituti yosite progress.
Vachitaura pamberi pekomisheni iri kuongorora mashandiro ekanzuru yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, meya weHarare vaJacob Mafume, vakati mabharani mukuru wekanzuru yeHarare ari kutambira mari inogona kusvika zviuru makumi matatu emadhora ekuAmerica pamwedzi wega wega. VaMafume vakati vakuru vekanzuru vakashandisa mari inosvika madhora ekuAmerica miriyoni imwe chete kuzvitengera zvikara zvemota. Kusamira zvakanaka kwezvinhu kuri kupa kuti muguta murambe muchipararira zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvinokonzerwa netsvina. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti Pope Francis varara zvavo zvakanaka uye vakazorora pari zvino muchipatara chekuRome mavari kukwa mazuva gumi adarika. Pope Francis vari kurapwa chirwere chemapapu. Vanachiremba vanoti havo kufema kwavo kwave nani. Nasi United Nations iri kuziya zvisungo zviri kuda kunzi zvitambirwe nesangano iri kubva kuAmerica nechimwe kubva kuUkraine nesangano reEuropean Union zvekuedza kumisa hondo pakati peUkraine neRussia. United Nations Security Council iri kutarisirwa kuvhota nhasi kuti yotambira chisungo chipi. Kurukotara zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vanoti nyika yavo kuda iri kuda kuti hondo ikurumidze kupera uye kuti pave nechibvumirano cherunyararo pakati penyika mbiri idzi. Ukraine inoti kuda kuti chisungo chakamboitwa kare chekuti Russia ibude zvachose munyika iyi chizadziswe. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau Sharon Bowerimwe anogara kuBrayside muHarare ndemumwe akarumwa nembwa dzisina kubayiwa jekiseni rekudzivirira chimbwa mupengo.
Ndaitofamba ndichitobva pamashops maneighbors edu vane dzimbwa mabhuwa bhosi, so ndada kutosvika pagedhi iroriya ndichitopfuura dzimbwa dzese dzobuda dzikafura gedhi and then dzobva dzandiruma pagumbo ndihausi ndakarwadziwa. Saka dzimbwa dzacho ndakuchibvunza kuti dzimbwa dzenyu dzakabayiswa here, vakatadza kutobudisa mapepa ekuti vakabayisa here. Vakangondiratidza mabepa ekuti vakagumisira kudzibayisa in 2023 and that was in April. Vanga vachitochema-chemawo vachitoti takaomerwa, takaendesa vana kupi kuchikoro, hatitorinawo kana mari. Ndakabva ndamhanya kupi kuchipatara. Kuchipatara ikoko ndobva vandigeza gumbo rangu mukati totarisa kuti hapana mazino akasara here because vanga racho ranga riri hombe. Then ndobva vanditi ndobayiwa tetanus injection and then ne vaccine riri rabies. Ndakatambura kuritract.
Sharon anoti nhomba yechimbwa mupengo inonetsa kuwana uye inodhurawo.
Vaccine racho rinoti dhurei, rinoita $33 each dose unofanira kubaiwa 3 doses. So ndakatanga kubaiwa rekutanga on Sunday, saka ndamirira kuti ndibaiwe rimwe dosi rechipiri.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi hachirapike kana chapararira nemuviri.
Dambudziko rokurumwa nembwa, kunyanya imbwa dzisina kubaiwa majekiseni erabies, inyaya yekuti munhu anogona kuwana rabies kubva kuimbwa iyoyo. Inogona kumuruma isingaratidze masymptoms iyo yekuti ine rabies, asi iyo yatobata utachiona kudhara. Rabies chirwere chakashatisisa nokuti hachirapiki. Imbwa dzofanira kugara dzichibayiwa majekiseni, but imbwa dzedu dzinongosanganawo nemhuka dzemusango dzisingabayiwa majekiseni, ndokwadzinowanawo rabies ikoko.
Vamadzorera vati kudzivirira chimbwa mupengo, vanenge varumwa nembwa vanofanirwa kuenda kuchipatara nechimbi chimbi.
Ndekuti ukarumwa nembwa, enda kuclinic, enda kuhospital, unobayiwa rabies vaccine.
Vamadzorera vatiwo
nhomba iyi inofanira kuwanikwa pachena kumahospitari nemakliniki yedu. Kurudziro yangu ndeyekuti kana kukliniki kusina, kuhospitari kusina, usazvichekerese. Enda unotenga, unotengesa mbudzi dzako mbiri, wotenga nhomba yerabies, uchaona kuti zviri machichipa dzani kuzorwara nechirwere cherabies.
Mutauriri webazi rezveutano Donald Mujiri vati bazi ravo rinoshushikana neuwandu hwevari kurumwa nembwa munyika.
January 2025, pavhiki irori rutendo vanhu 635 vakarumwa nembwa, asi hatina kurasikirwa nokupenyu. Pavhiki irori pane vakarumwa nembwa ava 118 vakarumwa nembwa dzanga dzisina kubayiswa. Saka 141 inova 22% vakarumwa nembwa dzanga dzakabayiswa. 333, which is 60%, vakarumwa nembwa dzanga dzisingazikanwi kuti dzanga dzakabayiwa here kana kuti hadzina, dzinongofambawo pese pese.
Bazi rezveutano riri kukurudzira vanembwa kuti vadzibayise uye kugara vakadzichengetedza.
Kukurudzira vanhu ngavabayise imbwa dzavo, vachengetedze imbwa dzavo dzakachengetedzwa pavanenge vachigara, dzisangobudawo dzichingofamba dzichiteedza mabhini. Hazvina kunaka izvozvo. Tinokurudzira vanhu vose kuti ngavabayise imbwa.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti pagore vanhu vanodarika zviuru gumi vanoita mavanga embwa, vana vari ivo vari panjodzi huru yekurumwa. Sangano iri rinoti chirwere chechimbwa mupengo idambudziko pasi rose, uye chinogona kukonzerwa nekurumwa kwevanhu nembwa, kiti, tsoko, miremwaremwa, makava nedzimwe mhuka dzesango. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vakawana mubayiro wepamusoro kubva kusangano rinomirira vatema reNational Association for the Advancement of Colored People pamabiko yakaitwa paPasadena Civil Auditorium muLos Angeles nemugovera. Izvi zviri kuitika mumwedzi uno wakukadzi panocherechedzwa nhoroondo yevatema muAmerica, kana kuti Black History Month. Vamwe vechitema vanoita zvemitambo vakawanawo mibayiro pachiitiko ichi, vanosanganisira Kick Palmer, uyo akawana mubayiro wekuvemunhu akafadza veruzhinji kana kuti Entertainer of the Year. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaitawo urongwa hwavo hwekucherechedza vatema kumuzinda weWhite House, kwavakakoka vatema vakawanda vanosanganisira mutambi wegolf Tiger Woods. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano The Concerned Family.
Inyaya inofadza zvikuru yokusimudzirwa kwaMaikamala Harris vachionekwa vachipiwa mubayiro uyu, nokuti mumwedzi waFebruary gore rega rega vatema vomuAmerica vanenge vachirangarira nhoroondo yeupenyu hwavo kubva kwavakaita kuAfrica nokugara muno, uye nokurwisa kwavakaita kuti vavewo nekodzero nezvematongerwo neupenyu pachawo. Saka iko zvino takaona mukadzi wechitema wakaita mutevedzeri wemutungamiri wenyika, chinova chinhu chakasimudzira tariro yevakadzi vazhinji. Iko zvino sangano iri reNAACP rauyawo richivaremekedza nokuvaratidza kunyika kuti aiwa, basa ramakaita rinoremekedzwa. Chinhu chinofadza nokusimudzira magariro evatema muAmerica.
Tinoona kuti nzvimbo yakaitirwa mabiko aya ndiyo zvakare nzvimbo yakange iine dambudziko reku kucha kwe dzimba ne mabhizimisi nekurasikirwa kweupenyu nezvimwewo. Munoona kunge izvi zvakabatsira here kutonhodza maronda eavo vakawanikwa vachisangana nematambudziko munzvimbo iyi?
Zvinobatsira zvakanyanya nokuti vanga vakatogara pedyo namadota edzimba dzakatsva kuPasadena uku. Saka inzvimbo yokuti dzimba dzimwe dzakatsva ndedzevatema nemabhizinesi akatsva mamwe ndeevatema. Saka yakava nguva yokutiwo pane tariro yokusumuka kubva mumadota iwayo kuti vagovakazve upenyu hwavo. Saka gungano iri rakapa kurudziro chaizvo, uye nokuti vakatombomira kuti vamboremekedza zvakaitika. Saka inyaya inofadza kuti kuPasadena ndokwakaitirwa. Zvinoreva kuti izvo nzvimbo iyi ichingori nzvimbo inoramba yakasimudzira zvemitambo izvi nezvekupamibairo kune vanenge vachiti fadza isusu magariro edu pamatelevhizhini neredhiyo.
Chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reThe Concerned Family vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuCalifornia. Yave nguwe nye vateereri yekuzvita uramoga zvamunofunga.
Pa Studio 7, usaya namukoma Jonga namukoma Blessing. Hakuno kuti ndani mutana good news best ndiri pano pa Pretoria South Africa. Ndiri kushamisika vakoma na vachiti kwai tiri kumisa company yeu ye Urban Connect. Urban Connect haina mhosva because maroad acho muZimbabwe atifisina. Maroad ese azarwa maputi. Harara to Vetty Village yacho haisati yapera. Mungatasa mutare to Vetty Village haisati yapera. Kubve pangundu paya road dziri kugadzirwa kusvika kuna namwe nezikwisi kwaya. Hakusati kwapera mangu. Izvozvi sei region hatichatauriwa. Makomba egaega. Sinze maroad akagadzirwa nana Ian Smith nanhasi.
Studio 7 vakadii ndokumbirawo je yangu inomboisawo. Ini ndine vana vanotamba bhora kuSouth Africa. Vana vedu mapasipoti akaiswa, saka vakutodzingwa kunzotamba bhora. Ndozvataitora vamisa nevana chiti tikaenda kuti kanobhejoko vakatamba bhora vakahwina, vakuwanawo mari yekutenga chikafu, vakuwanawo kuti matswe rent. Ino vana vacho yese mapasipoti akaispaya pamara pana muno musatapirikei mabasa hamusisina. Saka titokumbira kuti mumbodzo uchiwamina vatombozororawo kumba kwavo, vatombopindawo mumunhu yazozeisitauraodzoka umusha. Please ndokumbirawo.
Kwazivai Studio 7. Kuno kwakaipa. Paita chigwere chimwe chapinda mumunda makonya ari kupedza mhunga mapfunde. Chipi chinhu chinongomera ipapapo chinotomera chakatodyiwa namakonya iwawo. Toro kwamarwisa nemushonga paune uchitongoneti mushonga wadini waspram red onine zvotovata zvichitorya mangwana matochena mumunda zvokuti pakaipa kuti ubatwa namudhumeni vachona vatonenazvo vanongowayawaya. Tiri kutozama kutomboti udini kufona vabati foni dzavo apa vanongogara pamauti dzavo ivavo. Chero kaenda apa pana kana nokumbotodini vanhu vakaenda apo bhata havana kana nemushonga unopuwa kana uya kuzoona kuti gonyere roda mushonga upi.
Inini papuristeti service fandira vari kutaura nezvarive ina ndisikuona kuti zvishande. Vanhu ivava vanga vakajoina nhasi, pane chakabuda. Chidifferensi ipo nhasi nengirin state fund yavada kuita ndechi because panhasi mari dzevanhu dzakangonyura, vanhu havana kana mari yavakapiwa, vakangogara. Basa rakati rapira tumati vacho twaunopiwa hatiti. Saka the difference inenge yapo ezvinezvi ndechi kuti kunasa kwacho unongoda kubatirwa mari irovo state nengirigiri fund yacho inenge ichida futichi mari. Saka haini ndikuona kuti ingori mwana the way uda kungotorera futi vanhu mari dzavo.
Pa Studio 7 makadii kumukoma Jonga, makadii mukoma Jonga namukoma Blessing. ZvekuZimbabwe. ZvekuZimbabwe ratova drama chairo, ratova drama. Vamunanga gauri kufunga kuti maZimbabweni takarasa. Vangabva vatora vanhu vavo kuti vazovabvunza nezvekuti vachaita sei parichasvika muna 2028. Vanhu vavo ka vakadii kubvunzurudzwa nemamwe majournalist asinezanopf aiwa.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutaura nezvekunetsa namuzanopf nezve2030 uye kusungwa kwemutori wenhau nezvenyaya iyi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Tavoka Ncube.